Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezviro vakazivisa makurukota ehurumende yavo matsva.
Tiri kuona kuti vari kuda ivo kuti Zimbabwe ichitorwa sekuti yava family business, kuita sekuti rava business rekwana Mnangagwa.
Vanhu vazhinji vari kushora makurukota akasarudzwa navamunangagwa vachiti vazhinji vavo vakatadza basa kare.
Vamunangagwa vano muono wemberi, vakutodzidzisa vamwe vechidiki basa kuitira makore anotevera. Isu tinoremekedza basa iri nekuti takatarisa kabhineti. Hakuna kabhineti yakanaka kupfuura iyoyi, hakuna kabhineti chagona basa kupfuura iyoyi.
Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti veruzhinji vanofanirwa kutenda vamunangagwa nekuti vakasarudza makurukota anoziva basa.
Zviri kuita sekuti nyaya yekupinda kwavana muwanano iri kuwedzera kunze kwekuti zvidzikire. Saka pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano nekuti kutyora kodzero dzevanhu.
Sangano reJustice for Children rinoti panofanirwa kuitwa zvinhu zvizhinji kumisa nekudzikisa uwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezviro vakaita musangano nevatori venhau kuState House muHarare vachizivisa makurukota ehurumende yavo itsva akadomwa. Vachitaura nevatori venhau vamunangagwa vakati vose vakasarudzwa kusanganisira vadzoswa pazvigaro zvavo vakaratidza kuti vanogona kuita basa ravo nomazvo. Pasmondov anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau vamunangagwa vati vose vakasarudzwa kusanganisira vadzoswa pazvigaro zvavo vakaratidza kuti vanogona kuita basa ravo nomazvo.
So it is you get satisfied whether the minister is being honored or not. The fact that I have
kana makurukota ehurumende achisarudzwa vanoshanda vari pasi peanovasarudza. Nekudaro kana ndakavasarudza uye kuvadzorera pazvigaro zvavo zvinoreva kuti ndinenge ndakagutsikana nemashandiro avo.
Vadzoswa pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nyuve, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murira, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vaKazembe Kazembe. Muzvare Kesti Coventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vadzoswa zvekare kubazi iri. VaWinston Chitando vange vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu uye vasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashandi. Vazhe Musoda vange vari gurukota remhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa. Amai Monica Mutsvangwa vange vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaitwa gurukota rezvemadzimai. VaJane Van Muswere ndivo vave gurukota rezvekufambiswa kwemashoko. VaChris Mutsvangwa vaitwa gurukota rezvevakarwa hondo. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira amai Sekai Nzenza vange vari gurukota rezvemaindustry uye vapo Mavhima vaitwa chipangamazano muofisi yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hazvina zvazvinoreva kuti vamunangagwa vanosarudza makurukota ehurumende ivo vane nyaya dzavanofanirwa kugadzirisa.
Izvi tiri kuzvisoropodza zvikuru. Vamunangagwa vafarunge vachiita kabhineti ndava ivo pachezvava vana kugadzwa zviri pamutemo batori nyaya musoro wenyaya kusadhaki vari kukurukurwa kuti poitwa sei kuti Zimbabwe igadzirizwe igadzikane.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekukura kwedare iri.
Dare remakurukota rasarudzwa iri harina kunyanya kuchinja panera riripo, tangoona manew faces mashoma. Uyewo zvakati taona mutungari wenyika achiwedzera namba yemakurukota from I think about 22 kusvika paabout 26. Because zvine maimplications in terms of public spending.
Nyanzvi inongorora nezvematongero enyika vachitungamira bato rinopikisa Democratic Party. Dr. Uraya Izembe vashora kusarudzwa kwava David Munangagwa navatongai Munangagwa vachiti zvinoshamisa chose.
Achiregai tongo tenda mari vatarwe chakata. Nendava yekuti vanhu muZimbabwe vasati vagadzikana mufungwa nokuti sarudzwa dzina kufamba zvakanaka saka ndozviri mufungwa mavanhu. Tangoonawo mazita maviri okwamunangagwa zvinotaura kuti anenge adova matatuzve.
Vamunangagwa vadumawo hama dzavo mbiri vadavid kuda kwashe munangagwa navatongai munangagwa. Vamunangagwa vasarudza makurukota aya kuti avabatsire kwemakore mashanu anotevera kusichitevera kukunda kwavakaita musarudzo mwedzi wapera. Asi vanopikisa havasi kutambira sarudzo idzi dzakanzi nevaongorori vakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Harare ndine Passmont Ndlovu.
Zvichitevera kuziviswa kwevanhu vakasarudzwa kuti vave makurukota ehurumende itsva yavamunangagwa, vazhinji vari kushora vanhu vakasarudzwa ava vachiti vamunangagwa vakadzora muhurumende vanhu vakatadza basa iri kwemakore mashanu apfuura. Vamwe vavo vanoshora vamunangagwa mukupinza mudare remakurukota mwana wavo neimwezve hama yavo vachiti izvi hazviratidzi kuti mutongi wakanaka. Tabata Nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere avo vanoti havaoni nyika ichisimuka kubva mudambudziko rezveupfumi mairi kutambudzika iri.
Tandaona chatingati kuda chakanaka pamusoro pekabhineti yasarudzwa navamunangagwa yangotiratidza zviri mukati memoyo mavo. Tinonzwa kuti kana tichitaura kushoko ramwari zvinotaurwa izvokunzi from the abundance of the heart the mouth speaks. Taona kuti vamunangagwa semunhu ari kutungamirira Zimbabwe chii chiri mukatikati memoyo wavo. Chekutanga tiri kuona kuti vari kuda ivo kuti Zimbabwe ichitorwa sekuti yava family business, kuita sekuti rava business rekwana munangagwa.
Chinokonzera maonero enyu awa chii amai Mutambasere?
Hakuna pasi rese kwaunosangana nesituation yekuti mukuru wenyika anotora mwana wake kumuisa sadeputy minister of finance kana tingatoti saminister of finance, nekuti zvatakadzidza kubva mumakore mashanu apfuura ndezvekuti minister wedu of finance Professor Mthuli kana vachinge vari pachinzvimbo ichocho havasi kutora matano anoratidza kuti pasvika munhu anoziva nezve upfumi hwenyika, asi kuti pasvika munhu anoziva kuti which way is their bread buttered, ndiani wavanofanira kufadza muno munyika, of which munyika yedu yeZimbabwe vanenge vakangomirira zvinodiwa bedzi naivo vamunangagwa. Izvi zvinova zvinhu zvazochibudiswa zvino pachena munyika yedu kuti ndizvo zvavakamirira vamunangagwa. Vakamirira kuti ivo nemhuri yavo vave voga vanobudirira, vave voga vanokwanisa kushandisa maresources emuZimbabwe.
Saka zvoitwa sei amai Mutambasere? Munotii kune avo vari kukunzwai?
Izvi zvinhu tinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti basa zvisava zvinhu zvavanogamuchira, nekuti chokwadi hapana kwatiri kuenda kana tichinge tazvitendera izvozvo kuti mwana wapurezidhendi ndiye zvakare otungamirira obata bato rinoita nezveupfumi hwenyika, kunyanya-nyanya tichiziva zvakange zvichiitika panyaya dzegold mafia. Takabva taona zvakare kuti vari kuda kuti varambe vachiba, iko zvino vakuda kunatsoba zviri pajekerere. So izvi zvinova zvinhu zvinogumbura chaizvo.
Mai Mutambasere, hamubvumi here kuti dare remakurukota awa ringakwanisa kupindudza zvinhu munyika?
Tiri kuona kuti pane zvatanga tiri the last 5 years hapana chatagadzirisiwa panyaya yecabinet vangoita dzokororo iyoyo zvimwezvo zvatakaona the last 5 years so hapana zvine zvitsva hapana zvimwe zvinhu zvatingaona zvingagonekana kana kuti zvichachinja kuti nyika yedu iende mberi overall ndingati ndagumbuka chaizvo necabinet yataratidzwa iyi navamunangagwa ndinoziva zvangu kuti kuda munhu anenge achinzi iye pamwe ari kuedza kuita pick the best from a bad bunch asi pabhanchi racho ravatiisira kuti vange vachiva ivo vanotarisira kuti nyika ichaenda mberi unfortunately semaonera angu handisi kuona sekuti pane chinhu chichabudirira hapana chinobuda chakanaka chichabva mucabinet iyi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chennai Moyo Mutambasere vari parunhare kubritain nestudio 7 asi bato rezanupf rinorombidza vanhu vose vakasarudzwa kuva makurukota ehurumende vakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vafarai marapira vanoti nyika yose inofanirwa kutenda vamunangagwa pamusoro pevanhu vavakasarudza vachiti muzere rechidzimai nevechiduku
Cabinet yanga iripo yavamunangagwa yakagona basa yakagona kutungamirwa nekuteerera zvidu zvomutungamiro wenyika kusvika tapedza vanga unit 7 and 8 kusvika mahighway migwagwa yangova mikaka ndiyo cabinet yakasiya yapedza madhamu mamwe achiinzira iyi cabinet yakusvika ichisumudza basa iroro richienda naro mberi
asi vamarapira vanhu vari kuti vazhinji vevanhu ava vakapiwa mikana uyu vakatadza kuita basa iri
vanhu vanotsvaka chakaipa nepasina isu tinotoda kuti mutibetsere kutenda vamunangagwa nekuti pacabinet iyi kumaprovincial minister 5 madzimai 5 varume 50% 50% kumaminista ezvimwe zvigaro varume 29 madzimai 12 iyi cabinet ine 30% plus representation yemadzimai uyezve cabinet iyi yakazara vana vadoko kuratidza kuti isu sezanupf tiri kugadzira ranhasi neramangwana vamunangagwa vano muono wemberi vakutodzidzisa vamwe vechidiki basa kuitira makore anotevera isu tinoremekedza basa iri nekuti takatarisa cabinet hakuna cabinet yakanaka kupfuura iyoyi hakuna cabinet ichagona basa kupfuura iyoyi uyezve hakuna cabinet ichagona kuteerera zvinodiwa namunangagwa kupfuura iyoyo isu kuzanupf tine mufaro tine kuremekedza hukuru nenjere dzamunangagwa dzatirukira cabinet inodadisa
ko nyaya yekudoma hama dzavo mudare remakurukota vamwe vari kuti izvi hazvifaniri kuitwa
zvekuti kunonzi mapindirei hama dzomunhu mukatarisa cabinet yose kubva kumusoro kusvika kuzasi hakuna munhu ari mucabinet asina hama cabinet inopinzwa nekukodzera nekugona basa chokutanga unenge uri mp vose vapinda mamp chechipiri unenge une maqualification wakakodzera vanokodzera ngatisatarisei zvunhu zvenhando semhuri yezimbabwe nokuda kwekuti tine vamwe pakati pedu vasingagoni kuyemura chakanaka vasingagoni kuti onaiwo changu ichi vanongoda kukanda madhaka kune basa ravamwe
avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri wezanupf vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 sangano rejustice for children riri kukurudzira hurumende kuti ipindire munyaya youwandu hwevanasikana vechiduku vari kuita nhumbu kuwanikwa kana kupinda muwanano izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nebasa rehurumende rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eunicef neunesco ongororo iyi inoti urombo kushayikwa kwemabasa vabereki vanoenda kunotsvaga mabasa kune dzimwe nyika ndezvimwe zviri kukonzera dambudziko iri vanoona nezvemabasa musangano rejustice for children vajohn mfuranga vanoti zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende zvinogona kudzikisa uwandu hwevana vari kupinda muwanano vachiti ibasa rinoda kuti nyika ishande pamwe chete kuchengetedza kodzero dzevana
muzimbabwe tichiri nedambudziko rekuwanikwa kana kuti kupinda kwevana muwanano uye chinhu chinokashamadza chaizvo takatarisana nekuti bumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu anopinda muwanano munhu anofanira kunge asvitsa makore 17 kana kuti 18 ekuberekwa saka kana tiri kuti vana vari kupinda muwanano zvinokashamadza zvakadai zvinhu zvinotyisa uye zvinhu zvinotipa pfungwa yekuti pane zvakawanda zvatinoda kuita kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano so zviri kuita sekuti nyaya yekupinda kwevana muwanano iri kuwedzera kunze kwekuti zvidzikire saka pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano nekuti kutyora kodzero dzevana
pane zvakabuda mutsvakiridzo iyi here zvanga zvisingazikanwi nesangano renyu reJustice for Children
zvikonzero zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nebazi rinoona nezvekurerwa kwakanaka kwevana yatinoti Ministry of Health yakabatana neUNICEF neUNESCO zvikonzero zvagara zviripo hapana chakawedzerwa hapana chakatapudzwa zvikonzero izvi zviripo zvikonzero zvatava kuziva kuti ndokunyanyanyanya zviri kukonzeresa kupinda kwevana muwanano
hurumende ingaitei mukupedza dambudziko iri
parikudiwa kuti patsvagwe zvinhu zvingaitwa kuti matambudziko aya asaramba achibata vana nekuti mukatarisa pazvikonzero zvabuda kunyanyanyanya tirikutarisa zvikonzero zvine chekuita nenyika totarisa zvikonzero zvine chekuita nemwana wacho totarisa futi zvakare chikonzero chine chekuita nemubereki kana kuti nenharaunda yaanogara saka zvikonzero izvo zvagara zviriko ende zvinoda kuti titarise kuti tinogona kuzvipedza sei matambudziko aya
vamhlanga zvizhinji zvinogona kuitwa apa mukupedza dambudziko rekuroorwa kwevana ndezvipi
kuti dambudziko rekuwanikwa kwevana repere kana kuti rideredzwe pane zvakawanda zvinogona kuitwa ende haisi nyaya yehurumende chete kuti hurumende ndo inogona kupedza asi tikutarisawo kuti sekubudawo kwaita zvikonzero kuti hurumende ine payowo painofanira kubata vabereki vane pavowo pavanofanira kubata and then ivo vana vacho vane pavowo pavanofanira kubata saka zvinhu zvinofanira kuitwa pachekutanga ndechekuti vana kana takatarisana kunyanyanya nehurumende ngaivandudze dzidzo dzevana kuitira kuti pasave nevana vanotadza kuenda kuchikoro kubudikidza nekushaya mari kwevabereki kana izvozvo zvikaitika nokuti ndo chimwe chikonzero chikuru chakanyanya chekuti vana vanozopedzesera vagara kudzimba vagara kudzimba vozoenda vopinda muwanano nekuti anenge asina chimwe chinhu chaanenge achiita saka tikavandudza nyaya yedzidzo dzevana kuti vakwanise kudzidza kunyange mari kune vanenge vane matambudziko ekuneswa nemari dzekubhadhara mafizi izvozvo zvinogona kutapudza nyaya yekupinda kwevana muwanano
ko vamhlanga sangano reJustice for Children rine mashokowo here kuvabereki vanogona kuva vakatarisana nedambudziko iri
vabereki ngati vandudzei atinoti maparenting skills kuchengetwa kwevana vedu tinovachengeta sei zvii zvatinofanira kuita tichingowawo nenguva yekutaura nevana vedu tichinzwa matambudziko avo uye zvavanoda ivo vana vacho tinoti vana ivai vana vari responsible kana kuti vana vanoziva zvavanoda nezvavanoita kuitira kuti kana ukadzidza ukaenda kuchikoro une mikana yakawanda yekuwanawo mabasa une mukanawo yekuderedza kunyange yatinoti magender based violence anoitika kana uchizenge wapinda muwanano nekuti unenge uchikwanisa kuzvimiririra saka zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nevanhu vakasiyana siyana
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti usawira hweZimbabwe neZambia huri kuramba huchipa zvichitevera kuratidzira kwakaitwa vanhu muZambia vachishora ZANU-PF vachipomera bato iri zvikuru vaPatrick Chinamasa mukuedza kukonzera kusagadzikana muZambia. MuNewsday makare zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira kunogona kukonzera kumbovharwa kwebhodha reBide Bridge. Kuratidzira uku kunonzi ndekwekuratidza kunyunyuta pamusoro pesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and political excellence rinoshora zvikuru kuti vamunangagwa vakadzora muhurumende vakembo muhadi avo vakambobudiswa muhurumende zvichitevera kupomerwa mhosva dzeupombwe nevakadzi vevanhu vaishanda pasi pavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzitaurira mega zvamunofunga.
Dai SADC yakurumidza kuita mutongi dzawa panyaya yedu yeZimbabwe yekubirwa kwatakaitwa mavotes kodzero dzevanhu dzakabiwa musi wa 23 August. Saka dai SADC yakurumidza kuti batsira anofana kugarapo agare aite basa, kwete mbavha idzi dzakutotorana nevanhu vemumba kuti vanhu vese vanofanira kuitwa makurukota nenyaya yekuda kuti vapana nemari dzenyika. Awa baba waikungurusa mari dzaingokunguruka dzichitaya mweya. Nhasi uno vari kudzoka futi apa, vari kudzokera ripi racho remabondi notes. Zvimwe zvinhu vanonofanira kutsveruka, nyika iyi haisi yabambo yenyu, bande yedu tese.
Tine urombo nedare ramunangagwa, vanongoti vakahwina vasina kuhwina, vapedza izvozvo vanotora vana vavo vachigadza muzvigaro. Hatina kwatiri kuenda senyika, inhamo yegai.
Ini minister rangu ndinoitwawo Rewai Mukombwe. Ndiri kutsvagawo hama dzababa wangu. Baba wangu vainzi Peter Mukombwe. Ndakapedzisira ndichinzoti hama dzavo vanzi dzembogandanga here nekuchipunza. Saka kana pane anenge achiwaziva kana kuti hama dzangu dzakateerera, ngavandibatewo panhamba dzinoti 0778 552 899. Please, please, ndapota madzango. Kana pane anowaziva kana akateerera ndibatewo panhamba idzodzi. Ndatenda pastudio 7.
Ndinokutaura nezvenhau yeearthquake yakaitika kuMorocco inorwadza, inoshungurudza ndangaro dzevazhinji kuona vanhu vakawanda vakaparara nenzira yakaita sei. Tinozoti yakamboitika kuma1960s uko. Tiri kuona vanhu vanhasi vamwe vazhinji vari kutsvagwa mukati menyika yeMorocco. Ngatibatanei kunyengetera vanhu kuMorocco nokuti vari pakaoma. Chiitiko chakaita sechiya chiya chiitiko chinoitika vanhu vasingatarisiwe futi kusina anoziva. Saka izvi zvinhu zvinorwadza. Veduwe, ngatibatane nokuvanamatira kuti kunyange nesu tine matambudziko edu, ngativanamatirevo nokuti pasi pezuva panyika paoma, pane zvinoparadza vanhu kana sii zvirwere zvinouya zvirwere vanhu vakawanda, mafashamo, madutu mupengo zvakasiyana siyana, hondo kumukirana zviri kupedza vanhu vakawanda. Chero zvavo vatungamiri venyika vazhinji vachindoungana vachizvinhu kakushanduka kwechimiro chekunze, iri nhau yokuti dzimwe nguva nesuwo pachedu vanhu taakushandisa pfungwa dzine njere dzedu, harichaiti sekare kuti zvinenge zvakafanana nezvizvi. Dzimwe nguva tinofa kuti dzoke pamberi paJehovha.
Ya masora sei pastudio 7, ini ndoda kutenda nokuteerera zvangu studio 7 zvikuru. Asi chinhu chinongondigwadza ndechekuti hurumende pachezvayo vanhu vayanga ichiisa pazvinzvimbo, vanhu vamwari ngatiedze kudero. Kana huri utongi hwokuti munhu anotora mwana wake achimuisa muhurumende, zvavanoti zvitakabva hondo, saka wakangogwira iwe nevana vako. Ende vanotora vanhu vamwe vanhu vatachitunza mazita avo, vakambodya mari dzenasa, vatobva futi mukadzi iyeye akadzorerwa pakare. Iye zvino mukatarisa kuti mari dzenasa dzese dzakatogwa nehurumende kubva zvavakapinda vanhu pamari atijiesi vachitora mayusa, hurumende ine chikwereti chemari iyoyo, uye ine chikwereti kumaticha, ndokuti kuno kuvanhu vese vari kushanda. Nokuti mari zhinji dzaifanira kushanda muupenyu hwedu dzakatogwa nehurumende, hamene kuti yakanga ichiisa kupi. Izvozvo zvinhu zvinogwadza vanhu. Asi pasure pazvo vanhu vanenge vachitaura kuti pamberi chaunenge uchiti pamberi unenge uchiti pamberi chino kudya vanhu here.
Mafia General Sanyatwe is missing. General Sanyatwe is missing. So masoja ari arikudimanda especially pa Air Force arikudimanda kuti toda kuziva kuti general wakaendepi wakaende because general wakati chamisa sezvo akahwina ngapiwe chinhu saka mapinya ezanu PF ndo akabva ati hazviitike izvozvo ndobva adisapisa mukuru so they think we don't know, we know. And zvimwe zvezvunhu zvichagadziswa izvozvo mbavha dzose dzichasungwa nemhondi dzose dzichasungwa panopinda chamisa chamisa ari kupinda ipapo and chamisa must be careful. They are planning to kill chamisa
tanga takatirira zvedava vachitaura vapuwa nyatiyavo ukuru wamapurisa vachitaura kuti vanoda kusunga varidzi veimbwa hongu varidzi veimbwa vanosungwa asi chakakosha kugadzirisa nyika imbwa haina kana chainombokonzeresa chero chinzi nechirwere cherebhisi chii chakosha kuti munhu abatwa nerebhisi pano vanhu vanopondwa vachindourawa varipo vachinyarara kuzotaura zveimbwa dzerebhisi dzaidi hadzo regai imbwa dzitozvifambira zvitori nani asi vanhu vachiprotektwa kubva kumakidnapping nekuti vanhu vakaonda kungourawa nezanupf uye nokusimbisa zveimbwa kuda kusungisa vanhu vane mrodzi vembwa zvavo vasina mhosva yavatadza ngavatanga kugadzirisa nyika nyika inogadzirwa nekutaura kwete nokungotaura kuti varidzi vembwa varidzi vembwa havana kana mhosva yavanaya ngavasungi vanhu vari kubata vanhu vachirova vachiuraya ndokubaya mainjekishena vese vana jiji charambo vanotaura zimbabwe yakanaka vane jicha vanacho kuzimbabwe vanongotaura hapana zvavanoziva chavanoziva chechekuti chinyirira vanhu chete vanhu havana kodzero dzavo muzimbabwe ndozvinongonetsa muzimbabwe chinonzi free and fair election vakataura havachizive zvese zvavanongoita ndezvekudzvinyira vanhu nekumbunyikidza vanhu kubva pamavhoisi avanombunyikidza vanhu kumaruzevha vachienda namasabhuku namadzisha seizvozvo zvinorwadza vanhu vanhu vanenge vachitarisisa kuti zimbabwe ichinji asi nhu vasonawo munangagwa rungu kuti ndiri kuchinja kusvika 2030 yacho inenge yamboichinja vaigona sei vachiti kuno zvipamavamba 2030 yacho ngotamba nevanhu hapana zvavanomboichinja
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tosimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kukuduburwa kwehurumende zhinji dzemunyika dzekumadokero eafrica kunonzi kuri kukonzera kusavimbana pakati penyika dzomubatanidzo wawe ECOWAS apo ECOWAS ichedza kugadzirisa zvunhu munyika dzine hurumende dzakabiswa pautongi nemauto dzinosanganisa Burkina Faso Guinea Mali neNiger muchikamu chino tinotarisira zviri kuitika muamerica nezuro america yakanga iri mukuchema ichirangarira vanhu zviuru zvitatu vakafa mushure mekurwisa nevanopfurukidza mwero musi wagunyana 11 zuva rave kuzivikanwa nerekuti september 11 mutungamiri weamerica vajoe biden vakavimbisa kuti hurumende yavo ichaona kuti vanopfurukidza mwero havambowani zvemukana wekuita zvakadai kuamerica zvakare nezuro america yakasvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva zvayakarwiswa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakazivisa makurukota matsva ehurumende yavo vanhu vazhinji vari kushora makurukota akasarudzwa navamunangagwa vachiti vazhinji vavo vakatadza basa iri kare asi bato riri kutonga rezanupf rinoti veruzhinji vanofanirwa kutenda vamunangagwa nekuti vakasarudza makurukota anoziva basa sangano rejustice for children rinoti panofanirwa kuitwa zvinhu zvizhinji kumisa nekudzikisa uwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vadiki tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele
kwakuizika tisendaba ku VOA.